zvinonzi pane vanhu vanga vachifamba nemotokari dzisina manhamba vasvika vakapwanya mudhuri wepabhawara injiniya mudzuri vano vemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wemdc inotungamirirwa navamogeni tsvangirai vakatora mari nezvimwe zvinwiwa zvanga zviri mubhawa iri vakazosiya varipisa mumwe mushandi wepabhawa iri iro riri muna Coventry Road muHarare vatichaona mureva nhema vati vazosara vosvika pabasa bhawa iri rave mazimbe chete
ya zvakaitika panapa ndechekuti pakauya vanhu vanhu ava vakatopasa pagedhi vapasa pagedhi bva vapinda mukati vapinda mukati vakatogura dhoo vagura dhoo vachibva vatora mari mafoni mamwe anenge ari mumaswipe vatora mari ndopa vakabva vapeisira vachibva vapisa vachibva vatoenda but vakatotora doro vakatonwa vari pagedhi ipapa because taona mabhodhori macastle light havaitonwa zvisi zvavaita vachibva vapisa vachibva vaenda mota yanga iripo wangu ane bt 50 yanga isina number plate tozvataura gadhi akaonawo mota yekuti sei yakutoenda tatozove kuma 8 chingono zvakatodai chingonzwawo pamafoni kunzi apakapiswa pakapiswa saka vanhu vangu vaitofungira pamumagedzi but asi magedzi nekuti vanhu vakapasa vakapinda vakatora mari dzimwe dzinenge dzakisara imomo vakatora mafoni zvese nedoro vakanwa vachibva vasiya vapasa vabva vaenda
mushandi mukuru wepabhawa iri uye ari hama yava mudzuri vavengesai mudzuri vati vanofungidzira kuti kupiswa kwaitwa bhawa iri kunze koda kuedza kunogona kunge kwaitwa nevanhu vezvematongerwo enyika sezvo vamudzuri avo vaimbova gurukota rinoona nezvemhando dzemoto muhurumende yemubatanidzwa vari mune zvematongerwo enyika
inini ndinoona kudaro nokuti chivanotaura kuti vanenge vambaita sokuona vanoona kuti mota dzacho dzanga dzisina maplates zvinoratidza kuti zvine chekuita nematongerwo enyika
studio 7 haina kukwanisa kubata vamudzuri sezvo nharembozha yavo yanga isiri kubatika zvichakadai imba yakanzura wemdct anomirira wa 38 kukuwadzana vawilton njanjasi inonzi yapwanywa mahwindo pamwe nemudhuri usiku nevanhu vanonzi vanga vachifamba nemotokari mbiri dzisina manhamba vanjanjasi vaudza studio 7 kuti zvaitika izvi zvasiya mhuri yavo yakabatira hana mumaoko
usiku takarara pakati peusiku tanzwa a big noise just like a bang and they shake out the whole house so by the time andamuka indamuka bva pamubhedha ndobva ndamhanyira mupassage ndichida kuteera kuti ndione kuti chii chiri kuitika pandaa ndiri mupassage ndobva ndanzwa imba yese ichirokwa ndobva ndadzokera mubhedhrumu angu ndipfeke by that time madzimai vangu vanga vatomuka vaakutodedzera kuti chiimbavha because vanhu vanga vakurova all over the whole house vechirova mahwindo vana vakumhanyawo vechida kumhanya kupinda mukitchen kuti vanzwe kuti chii chiri kuitika vaida kutiteera kuti chii chiri kuitika ndopavanzwa mahwindo ari kupinda mudzimba maglasi mahwindow pens zvichipinda mudzimba so ndadzokera kuti ndinopfeka mbacha dzangu mumba kuti ndibude vadzimai ndokuva usabuda usabuda vadzimai vari kujema vechidaidzira chi for assistance uko vanavo vari kumhanya vechidaidzirawo ndozviri pano
vanjanjasi vaenderera mberi vachiti vanhu vapwanya pamba pavo ava vasiya vazvambaradza mumwe mushandi anoshanda usiku achichengeta motokari panzvimbo inochengeteswa motokari usiku nevagari vemunzvimbo yavo vachitiwo vanhu ava vanga vaine pfuti vanjanjasi vati semaonero avo hadzizi mbavha asi vanogona kuve vanhu vanoita zvematongerwo enyika sezvo vasina chavatora pazvinhu zviri pamba pavo
hazvikurusa zviri politically motivated because vanhu ava vangouya kupwanya imba hapana chimwe chavatora imomo at least vanga vachida kuzama kupinda mumba mangu maybe vanga vachida kutora ini kana kuti vanga vachida kudamaja mhuri yangu handisi kuziva but nenyaya yesecurity ipamba mabugler bar vatadza kupinda but pavairova mudhuri wese vanga vachifeka vaida kuzama kupinda saka zvine chekuita nematongerwo enyika that's the truth saka handingambotini imbavha nokuti dai dzadziri mbavha ingadai dzatora something you see
zvichakadai mutauriri wemdct vaobert gutu vati zviri pachena kuti kupiswa kwebhawa ravamudzuri pamwe nekupwanywa kwemba yavanjanjasi kwaitwa nevanhu vebato rezanu pf
izvi zvotaridza kuti vanhu ava vanhu vanotonge vachitumwa pachirungu tikangoti yavanonziyo state sponsored banditry nokuti vanhu vakanga vari mumarori maviri vakawanda vanhu vanga vane pfuti Muno muzimbabwe tinoziva kuti vanhu vanoita mabasa akadai vachiunangisa kuparadza midziyo nemadzimba dzenhengo dzedu dzeMDC vanenge vari vanhu vanenge vari vavengi vedu panyaya dzepolitics. Vavengi vedu panyaya dzepolitics zviri pachena kuti ndeve ZANU-PF.
Vagutu vakurudzira mapato ose kuti atsvage rutsigiro murunyararo asingashandise mhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya, vachitiwo zvasarira mapurisa kuti aferefete nyaya mbiri idzi asina divi raakarerekera.
Tinotarisira kuti mapurisa vachaferefeta zvino mutsindo, vachaferefeta zvisina kutya mukati, vachaferefeta zviri pachena kuitira kuti nhubu idzi dzaita basa irori rokutawo zveumhara patsetsetse dzibatwe. Kana dzabatwa ngadziende kumatare edzimhosva. Zviri pachena kuti nhubu idzi dzine vakuru vari kudzituma. Todazve kuti dzizotaura kuti vari kudzituma ndevanani. Zvinonzi ukarova chidhoma zvakanyanya uchanzwa mai vacho vochema kuti chidhoma changu hachiroverei, wobva waziva kuti mai vacho ndiani. Saka vanhu ava vakabatwa vakasungwa, tine chokwadi isu kuti vachataura kuti vatumwa nani. Ndo zvatinotarisira sebato rinoda runyararo munyika ino yeZimbabwe.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, kunyange hazvo mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vachiti mapurisa achiri mubishi kuferefeta nyaya iyi. Matikitivha anga ari pabhawa rapiswa iri pasvika Studio 7 panzvimbo iyi. Zvaitika izvi zvinouyawo mushure mekupiswa kwakaitwa motokari yeboka revechidiki muMDCT kukuwadzana nevanhu vari kufungidzirwa neMDC kuti ndeve ZANU-PF. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaIgnatius Chombo vakati kupiswa kwemotokari yeMDC chinhu chakaitwa nevanhu veMDC. Nekune rumwe rutivi vaJim Kunaka avo vaimbotungamira chikwata chakarerekera kuZANU-PF chinonzi Chipangano vakabuda padande mutande paFacebook vachiti bato ravo rinogona kushandisa mhirizhonga kunhengo dzeMDC pamberi pesarudzo kuti ridzoke mumasimba. Sangano rinokurudzira nyaya dzerunyararo munyika reZimbabwe Peace Project raburitsa mashoko ekukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo nechimbi chimbi nyaya dzemhirizhonga dzisati dzatekeshera nenyika yose pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.